Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 12 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare rinoenda kunoona zvakaitwa pamba pavasevhia kasukuwere panguva yavakazotiza munyika vachityira upenyu hwavo. Vanhu vakawanda vonyunyuta nekunonoka kuburitswa kwegwaro revavhoti. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoita musangano nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuSingapore. Indiwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistireti nhasi raenda kumba kwevaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuwere kunongona zvakaitika panonzi pakaridzwa pfuti nemasoja gore rapera pakabviswa pachigaro vaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaone kuti vakasukuvere vakatiza sei munyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Dare ramajistireti iro ranga richitungamirirwa nemutongi wedare Amai Josephine Sande rashanyira kumba kwavakasukuwere kuBorodale, uko raratidzwa zvikasha zvembumburu zana dzine gumi nenhatu dzinonzi dzakaridzwa pakaitwa chirongwa cheOperation Restore Legacy nemauto chakakonzera kuti vamugabe vasiye basa. Mudhuri wemba yavakasukuwere wanga wakaboorwa nembumburu, mahwindo akapwanyika uye dzimwe dzembumburu idzi dzinonzi dzakasvika kumba yekurara yavakasukuwere, kunyange hazvo dzakazotadza kupinda mukati sezvo imba yavakasukuwere yakagadzirwa zvokuti mabara asapinde mumba kana kuti bulletproof. Vakasukuwere avo vari kupomerwa mhosva yekubuda munyika zvisiri pamutemo vaudza dare kuti havaikwanisa kuramba vari munyika sezvo upenyu hwavo hwakange hwave patambo. Vati vakazobuda pamba pavo nekuseri kwemba vakasiya motokari dzavo vakafamba netsoka nemusango kudzamara vapinda muMozambique mavakazonochengetedzwa nehurumende yeko. Gweta ravakasukuwere vaJonathan Samukange vatsinhira kuwanikwa kwembumburu dzakashanda pamba pavakasukuwere.
The reason that they ended up with inspection log is to demonstrate kuti he was under attack and that he was attacked and that the attack was very serious. Ndo reason yacho taona kuti aipanga kuine masheros nema AK rifle nema smokers anokwana kuita 113 akapfurwa pamba pake. Tikaona dzimba dzake dzakapfurwa even nembedroom nembedroom.
Kushanyirwa kwaitwa nedare kumba kwavakasukuwere kunotevera kurambwa kwaitwa nedare kuti chikumbiro chakasvitswa kudare navakasukuwere chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Mukutongwa kwaitwa nyaya iyi vaSamukange vaudza dare kuti vakasukuwere havairegedza kutiza sezvo vaiva mumwe wemakurukota aive pedyo navamugabe. Vakasukuwere avo vaiva murongi wemisangano muzanu PF pavapa ufakazi hwavo mudare vati vakange vave kutyira upenyu hwavo zvichitevera makakatano akanga ari mubato iri panguva yakapindirwa nemauto mune zvematongerwo enyika, asi vakazodzoka munyika mushure mekunge vaona kuti hapana pavangagare upenyu hwavo hwese vari kunze kwenyika vasina mhuri yavo iyo yanga iri munyika. Nekuda kweizvi vaSamukange vati vakasukuwere munhu akatozotsvaga upoteri uye akabuda munyika semubudiro wakangoitwaona vamugabe panguva yehondo pavakabatsirwa naishere kaita ngwena. Asi muchuchisi wenyaya iyi Amai Francisca Mukumbiri vati vakasukuwere munhu ane mhosva iri pachena sezvo magwaro avo ekufambisa asina paakadhindwa kuti vakabuda munyika musi upi vachienda kuMozambique, vakabvako vakashanyira nyika dzakawanda. Amai mukumbiri vato hapana umbo wakati tsvikiti unoratidza kuti munyika maiva nekusagadzikana, zvakaita kuti vakasukuwere vatadze kunomhanara nyaya yepfuti dzakaridzwa pamba pavo. Vashiti pamwe aive matsotsi akaridza pfuti pamba pavakasukuwere. Mutongi weDare ati nyaya iyi idzoke kuDare mangwana paachazotura mutongo wake, izvo zvatsinirwa navasamukange.
Nyaya yedu tapedza kuadresa koti jasara izvo zvinezvi ndezvekuti major suit aite ruling, aite judgment yake mangwana. Zvanzi iriko mangwana na 8:30 nekuti taisona nemhosva here kana kuti kwete. In other words, kuti ari exempt here from being prosecuted for jumping the border.
Vakasukuere vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vanga vaenda muhupoteri, kunyange hazvo vati havana tsamba dzinoratidza kuti vanga vari muhupoteri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vemapato ezvematengerwo enyika vanoti kusakwanisa kwavo kuwana gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota dare renomination court risati ragara kuri kukanganisa urongwa hwavo hwekunyoresa kudare iri kuti vagokwanisawo kukwikwidza musarudzo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemabasa mubato reEconomic Reform Agenda vati nehwande vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haina kukwanisa kuburitsa gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota zuva rekugara kwenomination court risati rasvika. Vahwande vati kusakwanisa kuona gwaro iri kunokanganisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika.
Nyaya iri kunyanyotishungurudza ndeyekuti tiri kuenda kunomination court tisina voters roll. Hatina kana imwe nzira yekucheka kuti tinyasova neshuwa kugutsikana kuti vanhu vari kutinominata varimo here muvoters roll, varimo here mumawadi wayo, maconstituency wayo. Zvanga zviri chiro chachifanirwa chiri pamurao kuti ZEC tiende kunomination court voters roll yapiwa mabato ari kukwikwidza. Takutoenda kunomination court we are not sure, tozongo disqualify wa maybe on the day of nomination court, ndopachava neconfusion.
Sachigaro wedonho revulawayo mubato reNational People's Party rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru, amai Esnat Vulayani avo vari kuda kukwikwidza kuve mumiriri wenketa muganwini mudare reparamende vachemachemawo nekusavepo kwevoters roll.
Voters roll pachezvayo it was supposed to be there, yanga ichifanirwa kuvapo kuitira kuti tione manominators edu. Asiko zvino tiri kungoshanda paguesswork because there's nothing which we can do. Takungoisa tichibvunza manominators kuti wakaregister kuti zvichafamba sei, hatizivi kuti toita sei, but tatichiti maybe ZEC yanga ichifanirwa kuita sei kuvisa voters roll.
Mukuru weZEC muBulawayo District amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti ZEC yave negwaro rakacheneswa revakanyoresa kuvhota mushure mechirongwa chekupa vanhu mukana wekuongorora gwaro iri chakaitwa kubva musi wa19 kusvika 29 mwedzi wapera. Vati ZEC yakapa vose vanoda kunyoresa kuti vagokwikwidza mukana wekunyoresa dare renomination court risati ragara nemusi wechina svondo rino kuitira kuti ivo veZEC nevemapato ava vagowana nguva yakakwana yekugadzirisa zvinenge zvichidiwa kugadzirisa zuva rekugara kwedare iri risati rasvika. Amai Kupe vati vose vachakwikwidza musarudzo vachapiwa gwaro revoters roll kana vachinge vakwanisa kunyoresa kunomination court.
Voters roll yatosvika. Zvatichaita kune vanhu vakasubmita maforms avo kubva musi weSaturday. Saka kubva mangwana timu yedu inobva yatanga kutarisa vese tichingotarisa manominators kuti aripo here kuvoters roll. Vasipo kuvoters roll maforms edu ana mafone number yemacandidates. Tobva tovafonera kuti vauye kuzotora an additional nomination paper vechinotsvaga manominators. Tisati taenda kucourt on the 14th.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti kutadza kweZEC kuburitsa nenguva gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota ndicho chimwe chezvinyunyuto zvemubatanidzwa weMDC Alliance.
Voters roll riri kunonoka kuuya kuvanhu. ndochimwe chakanga chiri chichemo chatanga tapa kuzek kuti sei vachinonoka kuunza voters roll kuvanhu kuitira kuti macandidates vachakondesta vagoziva kuti ndiani akaregister ndiani asina. Saka ichocho chinyunyuto chikuru ndozvimwe zvezvinyunyuto pamusoro pezvozvo zvekuti taachida kuti paitwe audit yevoters roll.
Pasi pemutemo wenyika, ZEC inofanirwa kutura zviri pamutemo gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mushure mekunge vanhu vapiwa mukana wekuongorora gwaro iri. Pari zvino, vanhu vari kukwanisa kutarisa mazita avo padande mutande reZEC. Amai Ellen Kandororo Dingane vesangano reZimbabwe Election Support Network vanoti kunyange hazvo sangano ravo richitambira urongwa uhu, ZEC inofanirwa kutevedzera mutemo yoburitsa gwaro revoters roll munguva inofanirwa kuitira kuti pasave nekupokana kunozogona kuita kuti vamwe vazoti sarudzwa dzina kuchena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDCT uye vari mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vadoma vankululeko Sivanda semutauriri wavo vachitsiwa vali kutamborinyoka avo vari kudawo kwikwidza kuGoromonzi South musarudzo dzeparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mukuru anoona nezvevashandi muMDCT vaseso zvidzai vaudza Studio 7 kuti vachamisa vadomawo vamwe vanhu kuti vatore zvimwe zvigaro kuti basa rinyatsofamba zvakanaka vachigadzirira sadzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tana vatimba vanenge vachishanda kutarisa zviri kuitika kuZEC. Tina Dr. Nguleko Sivanda vanenge vari mutauriri director wa president, sezvamunoziva kuti anga ari mutauriri wa president. Akumira kuGoromonzi West senhengo yeParliament. Anotarisira kuti achabudirira ikoko. Tine vamiririri vekunze kwenyika. In line with nyaya dzekuti tinorumbidza nokuziva kuti vana vaidu vari mudiaspora vane basa rokuita, vanoziva zvekudiaspora nezvemunyika. Ndovachange vachimiririra zviti.
Vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti vatamborinyoka vange vave kutadza kuita basa ravo zvizere sezvo vange vave kupedza nguva yakawanda vachitsvaga rutsigiro kuGoromonzi West, uko kwavari kutarisirwa kukwikwidzana navaenergy mutori vezanu PF musarudzo dzeparamende. Vamwe vadomwa ndiva Jameson Timba, avo vave mumiriri wavachamisa pasarudzo, muzvare Yvonne Mahlunge, mumiriri weMDCT kuBritain, vaRalph Black ndo vasarudzwa kumirira kuAmerica, vaAustin Moyo vachimirira kuSouth Africa, vaMatula Lusinga vachimirira bato kuAfrican Union, muzvare Grace Kwinje ndo vari kumirira bato kuEuropean Union, uko vaElliot Pfebe vachiona nezvemabhizinesi kuEurope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vaita musangano mukuru unopinda munhoroondo nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. Musangano mukuru uyu waitirwa kuSingapore uye vanga vakanangana nekukurudzira North Korea kuti isiyane neurongwa hwayo hwekugadzira zvombo zvehondo zvorudzi rwenuclear. Vatungamiri vaviri ava vanyoreranawo chibvumirano chekushanda pamwe chete. Vachitaura nemutoro wenhau weVoice of America Greta Van Susteren mushure memusangano uyu, vaTrump varumbidza vaKim vachiti munhu akasununguka, akangwara uye anogona zvehurukuro.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people. Not that I'm surprised by that, but he loves his people. And I think that we have a, you know, the start of an amazing deal.
Vachipindura mubvunzo wekuti vakurukura here nezvekodzero dzevanhu uye kuti vakimu vati kudii, vaTrump vati nguva yehuru yemusangano uyu yapera vachikurukura nezvekuti North Korea imire kugadzira zvombo zvehondo, asi vabatabatawo zvimwe zvakawanda kusanganisira nyaya dzekodzero dzevanhu, vachitiwo kudzoka kumusha kwemapfupa vakafira kuhondo ndechimwe chikuru chavataura nezvacho. Vatiwo izvi vazviisa mugwaro ravasainirana uye zvaitika izvi zvanga zvisingatarisirwe nevakawanda.
We obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things, including human rights were mentioned. Getting the remains back were a big factor. In fact, we put it in the document. We're able to get that in the document. We got a lot of good things in that document. That was far beyond what anyone thought was going to happen.
Panyaya kuti chii chaita kuti vakimu vabvume kupinda munhaurirano idzi rwendo runo mushure mekutyisidzira nehondo kwenguva yakareba vaTrump vati havafungi kuti panga paine kutyisidzira kukuru asi semaonero avo vanhu vanga vasingangode kutaura nezvazvo chete asi vati vanofunga kuti nzira dzavakashandisa mukukwezva North Korea kunhaurirano dzakashanda kunyange hazvo pane vamwe vaifunga kuti vaikanganisa nekuita izvi.
I think the initial rhetoric was very important, frankly, as much as I hated to do it and as much as some people thought I was doing the wrong thing. I think without that, we wouldn't be here.
Sachigaro wekomitee paramende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza vanoti vanofunga kuti musangano wevatungamiri vaviri ava vakakoshera pasi rose sezvo nyika zhinji dzisisadi zvehondo. Vatiwo kudyidzana kweAmerica neNorth Korea kwakanakirawo Zimbabwe sezvo yagara ichiwirira neNorth Korea iyo yanga ichionekwa senyika inodzvanyirira vanhu vayo.
Isu sokuona kwedu tinoona kuti chiitiko chakanaka zvikuru pasi rese nekuti North Korea neAmerica zvakazvisingataurirani kwemakore akawanda kubvira pakapera Second World War. Saka izvi tinoona zviri zvakakosha zvikuru ende ava vakuru ava vaTrump vekuAmerica navaunhu avo vekuNorth Korea vagona zvikuru kuti vasangane kuitira kuti papedze dambudziko rekutyisidzirana kuti tingangoparadzwa nyika inongoparadzwa nenyaya yezvombo zvinoparadza nyika iyi. Saka tinoona zviri zvakakosha zvikuru kuti vasangana vataurirana kekutanga. Tinofungidzira kuti vaTrump vakati vachavashedza kuti mutungamiri weNorth Korea angangouya kuUnited Nations muna naSeptembe Oktobha gore rino zvinhu zvinofadza zvikuru izvozvo kuGeneral Assembly kuti taakuti vachidyidzana senyika dzinonzwisisa kuti nyika inofamba sei.
Nyaya hombe yanga iri yekuti North Korea imiswe kugadzira zvombo zvenuclear. Tingaona here kusangana iko kuchizoita kuti vabudirire kumisa North Korea kugadzira zvombo izvozvo?
Iko kutotanga kutaura kwavaita ikokoko ndokunotori kwakakosha zvikuru nekuti iye zvinezvi kusangana kwavaita vataurirana kuti iwe chiregera kugadzira nyika zvinoparadza izvi nekuti hazvibatsiri. Nyika dzepasi panapa hadzichada kungoenda kuhondo kuhondo. Saka zvinhupo zvinoparadza zvenyukuriya izvi hazvina nebasa rese kuti unge uchizvigadzira iye zvinezvi. Unenge uchida kuenda kuhondo nani.
Kusangana ikoku kunorevei kuZimbabwe tichitarisawo ukama hweZimbabwe neNorth Korea?
Izvo zvinotibatsira nekuti isu Zimbabwe zvauri kungonzwa mazuva ano president vedu achiti Zimbabwe is now open for business. Isu tirungoti munhu wese ari kuda kuzovhura mabhizinisi muno muZimbabwe kana uri uchibva kuAmerica huya, kana uchibva kuNorth Korea huya, kana uchibva kuSouth Korea huya, uchibva kuChina huya. Saka tiri kuti zvakanaka zvikuru nokuti zvinoita kuti pasaita kufungidzana kwakaipa. Saka isu Zimbabwe tinoona zvakanaka kwatiri kuti mabhizinesimen ekuNorth Korea atagara tichidyidzana navo ngavauye kuno, vekuAmerica ngavauye kuno vazovhura makambani edu anga aparara. Tinozvifarira zvikuru izvi zviri kuitika izvi.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza vari parunhare muHarare nestudio 7. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vanotiwo musangano wevatungamiri vaviri ava vakakosha zvikuru sezvo North Korea yave kudawo kudyidzana nedzimwe nyika.
Chiitiko chakanaka nekuti pese panoita kuti maboka anenge kanzi nyika dzinenge dzisiri kuwirirana dzikwanise kugara pasi dzichitaurirana. Chiitiko chinenge chakanaka nekuti pese panenge pane kupokana kunopedzwa nekutaurirana. Saka ndinoona kuti chiitiko chakanaka.
Chinhu chanyanyowo kwezva kuti musangano unge uripo uyu inyaya yekugadzirwa kwezvombo zvenuclear neNorth Korea, uye tinonzwa kuti chinangwa chihombe chemusangano chachiri chekukurudzira North Korea kuti isiyane nekugadzira zvombo zvenuclear. Mungaona zvichibudirira here izvo?
Zvinokwanisa kubudirira nekuti chatofanira kutarisa ndechekuti vatungamiri venyika vanenge vachiita zveudzvanyirira vakaita sana Kim ava vanhu vaya vanenge vachida kuti vaacceptwe nepasi rose. Saka nyange zvazvo vachionekwa sevanhu vakaoma zvikuru kwazvo vachizviratidza sevanhu vakaoma asi nechemukati vanhu vanoda yatinoti acceptance. Saka kusangana kwake neAmerica inova ndiyo the world's biggest superpower zvinogona kuti zviite kuti iye achinje maitiro anga ari kutungamira kwaanga achiita North Korea kuti ikwanise kuacceptwa internationally.
Uko musangano iwoyu unosiyawo papi ukama hweZimbabwe neNorth Korea, kana kuti chiitiko ichochi chinosiyawo papi ukama hweZimbabwe neNorth Korea?
Ndinoona kuti chinoitika ndechekuti nyika dzarifana North Korea dzaisapotawo zvaiitwa neZimbabwe nana Mugabe izvi nenyaya yeudzvanyiriri. Asi kana North Korea ichinge yaane ukama hwakanaka neAmerica, zvaakuchiitawo kuti kana yakada kuti ipindire nyaya dzemuZimbabwe, inenge yaakutanga kutarisawo kuti dzimwe nyika dzairi kuvirirana nadzo dzinoona sei ushamwari hwayo neZimbabwe. Saka ndingati nini, kana tichitaura toti mainternational relations, chiitiko chakanaka nekuti pose pachada kuti North Korea ipinde ichisapota udzvanyiriri, vachagarawo pasi neAmerica vonzi izvi zvamaakuda kuita izvi zvinogona kukanganisawo ushamwari hwedu nekuti isusu zveudzvanyiriri hatidi. Saka ndinoona kuti chiitiko chakanaka paukama hweZimbabwe neNorth Korea.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Kutambirwa kwemari yekuChina semari inogona kushandiswa nesangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF kunonzi mucherechedzo mukuru wekuti dhora rekuAmerica rava kukwikwidzwa zvine mutsindo pasi rose. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemari pasi rose dzinoti IMF yakatora danho iri mushure mokuona kuti China iri kufambira mberi zvikuru munyaya dzebudiriro uye nyika dzakawanda dzinoshandisa zvinhu zviri kugadzirwa kuChina. Kunyange hazvo mari yekuChina yuan iine huremu huri pasi pedhora rekuAmerica, nyanzvi munyaya dzemari dzinoti kusimukira kuri kuita upfumi hweChina kuchaita kuti mari yayo ive nesimba mumakore mashoma anotevera. Dzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti mune ramangwana vane mari dzavo vachaonekwa vachidyara mari dzavo mumakambani ekuChina sezvo nyika iyi iri kuratidza kusimukira kune mutsindo. IMF isangano rinoziva zvinoitika munyika zana nemakumi masere neshanu uye ndiro sangano rinobatsira nyika dzinenge dzichida mari yorubatsiro. Vanoziva zviri kuitika muIMF vanoti kupinda kweChina mudura remari dzinoshandiswa nesangano iri zvava kureva kuti maitiro esangano iri ava kuchinja kuburikidza nokupiwa nzeve kunenge kwava kuitwa China. Kutengeserana kweChina nenyika dzemuAfrica kuri kuramba kuchikwira. Mugore ra2009 China yakapfuura America mukutengeserana nenyika dzemuAfrica uye munandira gore rino China inoti kutenga nekutengeserana pakati penyika iyi nenyika dzemuAfrica kwakapfuura mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora. Kutengeserana pakati peChina nenyika zhinji kuri kuramba kuchikwirira izvo zvave kukonzera kuti vanhu kana makambani anoisa mari mune dzimwe nyika aise mari yavo mumakambani ekuChina. zvichitevera kupinda kweyuan mudura reIMF, nyika dzinoita gumi nenomwe dzemuAfrica dziri kuziya kushandiswa kweyuan mukutengeserana pakati padzo. Asi, nyanzvi mune zvemari neupfumi uye vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio, Professor Elliot Masocha, vanoti havavimbi nemaitiro eChina.
Ndoona sokuti haisi pfungwa yakanaka. Kana tichitarisa yatinoti isu reputation yeChina mumaitiro ainoita kunyanya kana ichishanda nenyika dzokuAfrica. Tozotarisa isu reputation yeChina yekunzi iyo inomanipulata currency yayo ichiti ikambokwira ikambodi kuti ibenefite iyo. China inofunga kuti vanhu vokuAfrica vakapata.
Asi imwe zvenyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda neLabor Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti China iri kubata nyika dzepasi rose nekuti upfumi hwenyika iyi huri kukwirira zvekuti mabhizimisi vemunyika dzakaita seAmerica vave kuda kuisa mari mumakambani ekuChina.
Chekutangisisa chatinofanira kujekesa ndechekuti China inyika yasimukira zvakanyanya mune zveupfumi hwenyika. I think vari panumber 2 pari zvino. Kama wedu senyika dzemuAfrica neChina hune ruchangoramba hwakarerekera kuChina.
Vachitambara vanobvumirana navamasocha kuti Zimbabwe ngaigadzirise upfumi hwayo. Vanotiwo Zimbabwe inofanira kurega kutengesa zvinhu kana zvicherwa zvinozonogadzirwa kunze kwenyika sezviri kuitika kufodya nemangoda. Vanoti hapachina zvekutanzvenga China nekuti masimba ezveupfumi ari kuchinja, asi Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti isasaririra.
Chokutangisisa ngatigadzirise upfumi hwedu.
Zvamira zvakadai, vachitambara vanoti America inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti isapinzwe parumananzombe neChina.
Zvavanotofanira kuita kuendera mberi nenyaya yeinnovation, kuendera mberi nenyaya yetechnological advancement, nekuti ndo chete mafactors anogona kuita kuti nyika yega yega iwe competitive, kuti nyika yega yega ipunduke.
Nyanzvi dzinoti China iri kushandisa unyanzvi hwayo mukutenga zvicherwa semubhadharo wainopiwa nenyika, zvikuru dzemuAfrica dzinenge dzatenga zvinhu zvayo, kanawo nyika dzinenge dzapiwa mari yokusimudzira nyika idzi. Izvi zvinoita kuti China ive neupfumi hwakasimba kuburikidza nezvicherwa zvainenge yaunganidza kana kuti sound money. Dzimwe nyika dzakabudirira dzine upfumi hwefiat currency, uho hunovapo kuburikidza nokuimbika kwehurumende uko kunopa veruzhinji kuti varemekedze mari inodhindwa nehurumende dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Chirongwa chedu chevechidiki che The Connection na 8 PM tiri kutarisa kuburiswa kwaita electronic voters roll. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvengo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare rinoenda kunoona zvakaitwa pamba pavasevhia Kasukuvere panguva yavakazotiza munyika vachityira upenyu hwavo. Vanhu vakawanda vonyunyuta nekunonoka kuburiswa kwegwaro revavhoti. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoita musangano nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuSingapore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuoneka yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda